Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikumi 15 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Munangagwa vanoti vatungamiri vemapato ari kukwikwidza musarudzo vanofanirwa kukoshesa runyararo pavanenge vachitsvaga rutsigiro. Zimbabwe Electoral Commission inoburitsa gwaro revavhoti izvo zvanga zvichichemerwa nevemapato anopikisa. Bato reZAPU rinopinda muchibvumirano neMDC Alliance chekutsigira vaNelson Chamisa musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tungamiri webato reZANU PF vaEmerson Munangagwa vanoti vatungamiri vemapato ari kukwikwidza musarudzo vanofanirwa kukoshesa runyararo pavanenge vachitsvaga rutsigiro. Gandri Maramba anoti panyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatsigiri vavo munhandare yemucheke stadium masvingo vamunangagwa vararidza kusagutsikana neuwandu hwemapato achava kukwidza musarudzo.
Ndochibvunza kanza 133. Mapoli mapati zikata ano hachimirirai musi we nomination misangano inezenge yabudirira kupinda pa nomination ndiyo handichadaidza saka iko zvino zvinonzwa kuti kune 23 misangano ine vatungamiriri vari kukwidza mupresident saka ndinotoziva kuti kune 23 vatokwanisa kutaura navo Ini ndiri po ipapo, could they must commit themselves to peaceful campaign. Peaceful campaign. Non-violent campaign. No violence. We want a mature political campaign. Zimbabwe is of age in terms of politics. Taita mature. Tava zero. Isu seZANU PF vonai kungoti hamungaoni kuona kwamakaita muchazoona kuti makawanda sei kana mozoona patiri kuti makawanda sei makawanda samasvosve kuwanda kwamakaita uku mugoona nguva yekutambudza vamwe zvimwe vezvipati kwete toda runyararo
Vamunangagwa vati vatsigiri vavo havafaniri kuita mhirizhonga uye kutya uwandu hwemapato achava kwikwidza vachiti ZANU PF ndiyo ine rutsigiro rukuru munyika kupinda mapato ose asi vamunangagwa vabvuma kuvatsigiri vavo kuti sarudzo dzebato ravo hadzina kuitwa zvakanaka vachiti vamwe vaibirira asi vasvoropodza vakabuda mupato vachinokwikwidza vakazvimirira voga
hongu pakaitikara maprimaries pamaprimaries akaitika vamwe vakahwina vamwe hana kuhwina vamwe vakabiridzira vamwe wana usumudzirwe uinde pamusoro handiti vandisingadi ngaani kana varuza voti harichadi musangana kana voti akuita maindependence harichawirira
vamunangagwa avo vanozivikanwa nerekuti ngwena vavimbisa kuvhura migodhi yeshabhani mashava pamwe nekambani yecold storage commission yakavharwa munguva yeutongi hwavarobert mugabe vati vachawanira mabasa matsva vanhu vemumasvingo vanosvika zviuru zvitanhatu kana vachinge vavhura migodhi iyi iyo yaibetsera kuvandudza upfumi hwenyika
pane vanhu vakawanda vanga vachishanda ikoko icha muka zakare yotanga kushanda mashava King Mine. Tuenda zumechete kuzushavane Shabani Mine. Dwaripa na neko sunye kupomba mvura.
Vachitaura upa msangara mumwe chetewo, sachigara weZANU-PF mudunure Masvingo, vaEzra Chadzamira, vavimbisa vamunangagwa kuti, vanokunda musarudzo vachiti, vachatora zvigaro zvose 26 zveparamende, sezvavakaita mugore ra2013.
Chakupai 26 out of 26, tatakanga takakupai munguva ya2013. Asi takapamhidzira kuwedzera, kudarika zva2013.
Musangano uyu wapindwa nezvuru nezvuru zvevanhu zvatakurwa nemabhazi kubva kumatunhu ose eMasvingo uye vana vechikoro. Vamunangagwa vauya nevateedzeri vavo vaConstan Chiwenga, murongi wemusangano mubato vaEngelbert Rugege, gurukota reZviwanikwa vaWinston Chitando, gurukota redzidzo yepamusoro vaAmon Murwira, mutungamiri wedare reSenate amai Edna Mudzongwe nevamwe vakawanda. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Gandri Maramba.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vanoti kunyange hazvo paine vanhu 23 vachakwikwidza sarudzo yemutungamiri wenyika, makwikwi chaiwo ari pakati pemutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Asi vanotiwo vamwe ava vanogona kuderedza mukano wevaviri ava wekukunda zvine musarudzo. Godwin Mangundla anotipa nyaya inotevera.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaVivid Gwede vanoti kunyange hazvo vamunangagwa navachamisa vari pamusoro, Dr Joyce Mujuru vePeople's Rainbow Coalition naMuzvare Tokozani Kupe veMDCT vane rutsigiro runokwanisa kusandura zvinobuda musarudzo. VaGwede vanoti ruzhinji rwevamwe vari kukwikwidza havazikanwi zvachose uye zvinonetsa kuti vanhu vavavhotere musarudzo. Vamwewo vanoongorora zvematongerwo enyika vamasimba kuchera vanoti vachamisa vane mukana mukuru wekukunda musarudzo iyi nekuti misangano yekutsvaga rutsigiro yavakaita kusvika pari zvino yaratidza kuti vari kufarirwa nevechidiki avo vakanyorisa kuvhota zvine mutsindo gore rino.
Takatarisa vachamisa munhu ari kukwanisa kunge achitaura nevanhu zvaari kutaura zvinenge zviri kufarirwa kunyanya nevechidiki vanova vakati one day varegista pasarudzo iyi. Tikatarisawo vamunangagwa nyaya yekutoti ndo vari vatingati incumbent ndo vari kutonga inovapa kamukana kana kuti advantage yekuti vanenge vachikwanisawo kunge vane maresources neexperienceo yavanayo yekuva munhu anga ari muhurumende kubva Zimbabwe ichiwana kusvitonga kusere.
VaGwede vanotiwo kunyange hazvo vamunangagwa vave hari yafenzirofa munhuwo ane mukana wekukunda musarudzo nekuti ndivo vari panyanga pari zvino uye vanoshandisa mari nezvirongwa zvehurumende kutsvaga rutsigiro. Vanotiwo vamunangagwa vane rutsigiro rwemauto uye izvi zvinowedzera mukana wavo wekukunda musarudzo.
Tinoona kuti mauto iwayo ari kumashure kwavo zvinopa kuti vamwana vave vachivavhotera nekutya kuti kana tikatadza kuvavhotera mauto anokwanisa kuita zvakaita muna November zvakare kana nezvakaita muna 2008.
VaGwede vanoti vamunangagwa semutungamiri wenyika vanoziva zvese zviri kuitika kuZEC uye vanoona sekuti izvi zvinovapa mukana wekukunda, asi vanoti kunze kwaizvozvo nyaya yavo yekudyidzana zvakanyanya nemasoja pamwe nekushanda nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe inokwanisa kuvakanganisa musarudzo.
Murunda yavo kubva panguva yatingati yakaita matambudziko eguku raHundi kuna 1980 uko tinonzwa mazita avo achinge achiiswa pavamwano vanenge vane chokuita nenyaya iyoyo. Zvivanhu vazhinji vachiri kugunun'una kunzvimbo dzakaita sekumatebhelere neMidlands nekuda kwenyaya iyoyo. Vamwe vanogunun'una zvakare panyaya zvakaitika muna 2008 panovezve panonzi iwo vamunangagwa vane chokuita naizvozvozvo.
Vanotiwo bato ravamunangagwa rakapatsanuka zvakanyanya uye ivo vamunangagwa vakadzinga nengo dzakawanda dzaitsigira vamugabe uye izvi zvinogona kuvakanganisawo musarudzo. Dzimwe nengo idzi dzakatanga bato rinopikisa reNational Patriotic Front Fund iro rine nhengo dzakawanda dzakanyoresa kupinda musarudzo dzichiti dzichatsigira vachamisa musarudzo yemutungamiri wenyika. Vakuchera vanoti vachamisa vane dambudziko serava munangagwa, vakawedzera kuti masarudziro avakaita nhengo dzichamirira bato ravo akatsamwisa vakawanda mubato iri pamwe nemubatanidzwa weMDC Alliance. Vanotiwo kunyange hazvo vachamisa vari kuratidza kuti vane rutsigiro rwakawanda, vanofanira kuita semunhu ari kugadzirira kutonga nyika.
Zvimwe zvachona ndinofungidzira kuti dai vachitaura neamwewo matauriro zvaizvo kwanisa kubatsira. Uye ndinofungidzira kuti pare zvino zvanga zvakakoshawo kuti tinge tichivaona vachitaurawo nehama neshamwari dzavo muSadhaki nedzimwewo nzvimbo dzakadaro, asi tinoona kunge pasina zvakawanda zviri kuita ivo vatizotarisira kunge vatizotonga nyika. Saka ndinoona kunge ndo imwe weakness yavo yekuti havasi kukwanisa kukasika kuumba ukama nevamwe vakavakomberedza, vamwe vatungamirira vakavakomberedza, kuti zvizovaitira nyore kuri kuti vatora simba rekutonga.
Vakuchera vanoti zviri pachena kuti vachamisana vamunangagwa vacharasikirwa nevavhoti nekuda kwevanhu vavakadzinga mumapato avo kusanganisira Mai Mujuru naMai Kupe.
Mai Mujuru naMai Thokozani Kupe vanhu vanokwanisa kunge vachitora mavhoti kubva kuZanu PF nekuMDC kwavakabva.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vanoti vanobvumirana nemaonero aya.
Joyce Mujuru akakwadza neZanu PF aripo papa because of the feelings that he has. Akabviswa akadzingwa muZanu PF, then tina Kupe akadzingwawo. Vakati tu ava vane athlete, munhu ane athlete in most cases anenge iri genuinely opposing. So at the end you see kuti pane vanhu 4 varipo papa vari makandidati ari kuto contesta chaivo chaivo, but the problem we have is that ava tu ava, because the rest I don't see them as serious. Even vana Maduku ava they are serious.
Vagumbo vanoti semaonero avo mamwe mapato aya ane chinangwa chekuvhiringa vamwe musarudzo sezvo asina mukana wekukunda. Asi mukuru werimwe bato rinopikisa uye risina kupinda musarudzo idzi Dr. Uraya Izembe vanoti vanhu vemuZimbabwe havasi kuzobatwa kumeso nenzira iyi. Vati vanhu vemuZimbabwe vanotoziva wavanoda pavanhu 23 ava. Vamwe vachakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika ndava Love Momaduku veNational Constitutional Assembly, vaDaniel Shumba veUnited Democratic Alliance, Dr. Noah Ngoni Manyika veBuild Alliance Zimbabwe, vangosana moyo veAlliance for the People's Agenda, vaElton Mangoma veCoalition of Democrats nevamwe. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission ZEC yaburitsa gwaro revavhoti izvo zvanga zvichichemerwa nevemapato anopikisa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vashaura nematori wenhau muHarare nhasi sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vati gwaro revavhoti ravepo, vachiti vanoda gwaro iri vanokwanisa kuriwana kumahofisi avo nemari shomanana.
The electronic copies of the voters' roll will be available to candidates contesting the forthcoming harmonized elections free of charge in terms of section 21 subsection 6 of the Electoral Act, and copies will also be available to members of the public as the following.
Gwaro revavhoti electronic tichange tichiripa pachena kune vari kukwikwidza musarudzo. Veruzhinji vanokwanisa kuriwana reward rinenge richita $2. Reconstituents renge chita $10, nere nyika yese renge chita $20.
Kubuditswa kwegwaro iri kunouya panguva iyo mapato anopikisa aichema-chema kuti gwaro iri ranonoka. Asi amai Chigumba vanotiwo change chakanonotsa kubuditswa kwegwaro iri rinova iro richashandiswa pachavhotwa musarudzo dzegore rino kunyoresa kwanga kuchiita vanhu sevavhoti pamwe nekugadzirisa zvakachinjwa nevanhu pavaiongorora kuti mazita arimo here mugwaro revavhoti. Kune vanhu vazhinji vakachinja nzvimbo dzekuvhotera pamwe nekugadzirisa zvakanga zvakakanganiswa pavaitarisa kuti mazita avo arimo here mugwaro revavhoti kana kuti kwete. Muchirongwa chakapera masvondo maviri adarika. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vade wamavhinga vati kunyange hazvo komisheni yamai chigumba yati nonokei kubudisa gwaro revavhoti komisheni iyi yakakurumidza kana zvichienzaniswa nemamwe makomisheni aivapo aiwanzobudisa gwaro revavhoti kwasara mazuva mashomanana ekuti sarudzo dziitwe
vatungamiri vebazi rinoona nezvesarudzo vezeki vagona pakubuditsa bumbiro revanovhota voters roll asi vanga vatononoka nekuti zvaisafanira kuti masangano akazvimiririra seelections resource center kuti vaende kumatare edzimhosva kunokomekedza kuti zeki imanikidzwe kubuditsa bumbiro iri
munyori muboka revechidiki muMDCT inotungamirirwa navanelson chamisa valove moch noputsa vati vari kufara kuti gwaro revavhoti iri rabuda pachine nguva zvokuti vachawana mukana wokunyatsoripenengura vachinoputsa vanoti kunyange hazvo gwaro revavhoti rabuda chavari kuda kunyanya sebato kugadziriswa kwenyaya yebepa richashandiswa pakuvhota kana kuti ballot paper
zeki yagona zvayo asi hapana zvayaita zvinyuwani kana zvinoshamisira nekuti tinotarisira kunge tine voters roll tichitedzera mutemo wenyika so tiri kuti isusu kuzeki aiwa izvi magona maita zvenyu asi tipei mareforms esati tiri kuda tiudzei kuti ballot rinoprindwa kupi tiudzei kuti mapolling station makamaisa papi tiudzei kuti vanhu vari muzeki muchavabvisa here vasingafani kunge vari muzeki so tinoti aiwa tiri kuenderera mberi tichiratidzira tiri kuenderera mberi tichikurudzira zeki kuti itipewo election isingaiti kuti ramangwana rezimbabwe renge richinetsa tinoda election yekuti munhu wese achagutsikana zvinhu zvedu zvigofamba
zvichitevera kusvitsa mazita kwakaita vari kuda kukwikwidza musarudzo kudare renomination court nezuro amai chigumba vati vacharamba vachitaura nevari kukwikwidza kana vaine zvichemo kuti zvigadziriswe pamberi pesarudzo dzemusi wa30 chikunguru ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Bato rezapu rinopinda muchibvumirano neMDC Alliance chekutsigira vaNelson Chamisa musarudzo. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri webato rezapu vaDumiso Dabengwa vazivisa nezvechibvumirano ichi pamusangano wavaita nevatapi venhau nhasi muBulawayo. Mutauriri wezapu vaipitule Maposa vanoti zapu haizi kupinda muMDC Alliance asi chibvumirano ichi chichaita kuti bato rezapu ripiwe zvigaro gumi zvedare reparamende zvichakwikwidzwa nenhengo dzebato iri dzichitsigirwa neMDC Alliance.
Chibvumirano chiri papresidential level chete kuti zapu ichasupporta presidency yavachamisa asi zapu inoramba iri zapu zvakare haina kupinda muAlliance icharamba ichishanda sezapu yakazvimirira yega. Kunze kwekuti tichasupporta presidency yavachamisa chete musarudzo dziri kuteveredza. Saka chibvumirano chacho chakanyorerwa nezuro. Saka part of chibvumirano chacho vanhu vealliance vachasupporta makandidhetsi ezapu igumi apiwa zapu. Zvakare pane makandidhetsi pane maseats eproportional representation achapiwa zapu. Ndikona kunge gumi zvakare.
Vamaposa vati bato ravo rakamboedza kutaura nemamwe mapato asi richitadza kuwirirana nawo izvo zvaita kuti rishande neMDC Alliance.
Chibvumirano chiri kuuya mushure mekunge tamboedza sebato kuti titaurirane nemamwe mapato nemamwe maalliances asi taitadza kubvumirana nezvikonzero zvakatisiyanei. Asi tinofara nokuti finally tazokwanisa kubvumirana navachamisa nealliance yavo. Zvakare zvinozadzikisa chido chedu chokuti vanhu vabatane mukubvisa ZANU-PF iyo yaponda-ponda nyika makore 38 apfuura.
Chipanga mazano paUniversity of Pretoria vatinashe Mawere vanoti vadhavengwa munhu ane nhoroondo inoremekedzwa mukurwira rusununguko rwenyika vachitiwo chibvumirano ichi chinogona kubatsira vachamisa neMDC Alliance zvikuru. Mudzidzisi munyaya dzerunyararo nebudiriro uye vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira vaVincent Chakunda vanotsinirawo maonero aya.
Ndinoona sokuti ndichimwe chikamu chawedzerwa kuna vachamisa kuti vava kutsigirwa negamba rakarwa rusununguko rakafanana naDumiso Dabengwa. Mukanyato kuzvicherechedza vanachamisa pavakanga vachiidza kutora vana Joyce Mujuru nebato rake kuti vauye muMDC Alliance vaiti ivo vanoda mumwe munhu ane mutsigo wehondo yorusununguko kuti ave mubato ravo kuti zvigopa mucherechedzo kuvarwi vorusununguko vari munomunyika kuti bato rana vachamisa richinge rahwina rinogona kuremekedza zvido nokuzadzikisa zvishuviro zvavanhu vakarwa rusununguko.
Mune imwe onyaya, Zimbabwe Electoral Commission inoti vanhu mazana maviri nevashanu ndivo vakakwanisa kuendesa mazita avo kudare renomination court nezuro kuti vakwikwidze pazvigaro gumi nezviviri zvedare reparamende zviri mudunhu reBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318, namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutongi wedare repamusoro muAmerica rati vaimboisa chigaro wekomiti yaitsvagira rutsigiro mutungamiri wenyika vaDonald Trump Paul Manafort achengetedzwe mujeri nemhosva yekukanganisa vafakazi panguva yaakabvisa mari yechibatiso. Manafort akaramba mhosva itsva iyi yekukanganisa vafakazi yaendeswa kudare nemuchuchusi vaRobert Mueller. MuEgypt, sedzimwe nzvimbo dzine vechitendero cheIslam pasi rose, kupera kweRamadan inguva yemabiko nekudya neshamwari pamwe nevatorwa. Mwedzi gumi nemisere mushure mekunge Egypt yaderedza uremu hwemari yayo pamwe nekutora mamwe matanho makukutu sekurudziro yechikwereti cheIMF, Ramadan yegore rino iyo yakapera nhasi yanga yakaomera zvakanyanya zvizvarwa zveEgypt zvakawanda. Ramadan inoitwa kwemazuva makumi mana nevechitendero chechi Muslim. Mangwana Zimbabwe iri kubatana neAfrica yose mukucherechedza zuva remwana wemuAfrica kana kuti Day of the African Child iro rinocherechedzwa gore roga roga musi wa 16 Chikumi. Dingindira regore rino rinoti Leave no child behind for Africa's development, zvichireva kuti hapana mwana anofanirwa kusarira shure mubudiriro yeAfrica. Mukuru wezvezvirongwa musangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children vaMaxim Murungweni vanoti masangano emuZimbabwe akatotanga kuita zvirongwa zvakanangana nezuva iri kubva kutanga kwemwedzi uno. VaMurungweni vanotiwo mangwana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kuvhura paramende yevechidiki kana kuti Junior Parliament. Zuva reAfrican Child rakatanga kucherechedzwa muAfrica nesangano reOrganization of African Union OAU muna 1991 senzira yekuremekedza vana vakapinda mukuratidzira muSoweto kuSouth Africa musi wa 16 Chikumi 1976. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMurungweni pamusoro penyaya iyi.
Wangwana izu wa rekucherejeza zuwa ragunoti Day of the African Child hapo patenge chine nguwa ya kutikitari kwa chicha truku ita isusu Zimbabwe mairana ni mkodzero tewana izu zakanyorwa mu African Charter on the Rights and Welfare of the Child izu wa rinotipoti tukwa nisikuone tichuongorora kachirunga tinoti self-introspection utichicha truku ita ndihapi matambo zikwa trusanga nao ewa ana zizu nukwansuwa kuito tuwana wange wachitara mkamangu anarakanaka mzimbabwe saka ndihozi wala chora tingeri kicherecheza iloro kuti wana na iyo wange wachifara wachuona wachipiwa mkana ya kawanda kuti wange wachizi express wachitaura oo wawanika wachinjika inzira wachinjika wachitoru wa seriously nevanu katira mitemu mnika
saka zizu amuru kuita oo kucherecheza zuwairi mzimbabwe
Tilongoti mwezi uwe wa juni, mwezi uwe kucherezi za vana, ino yonzi children's month. Saka kutanga kwa juni, kwa nga unisa kawanda, sanga shito itika, kusanga nisira kukutili sana newa nyorive nao, majonalisi, vese vema radio, newa pipa nao. Saka wajisa usodora pura, kutiba unge wachinyora, saka naka maira makoja weze vana. Muso HPD, saka hiti hati noti breakfast meeting, saka unga ni za vana, ama junior counselors, papa haka sangana, jitura stremo za wuku, Ministry of Labor and Social Welfare, kumatata zinema permanent sec So yangu ri interactions platform yewe na wachitara zichemo zao muzaruka tuzigadirishe. Uye mangwana acho mfungamiro nyika changa chivura junior parliament ya Zimbabwe officially pati gadzo ma junior parliament maata nezingo zina sakanda zinenge chiti kama mapipa na u kune ma supplement atu nyoro pati nge titaura zichemo zewa na zinzatuka tuzigadirishe.
Matambu ziko hape amunga simuza anosanga na newa na mkurara makuwa wa Zimbabwe.
Singati matamzi watuna wakati wandei atusanga niwana wana waka wanda wana mambed certificate nya ema school dropout tutarisa nya ema child marriages awalukura mba chindi kwa Zimbabwe tutarisa nya wana wakukurira rama wachigara mma streets tutarisa wana wakukwa nisa kuwana chikafu tutarisa wana wakushunguruzo panezi pabonde zio matamzi wakati wandei atusanga niwana Zimbabwe
Mukuru wezvezvirongwa musangano rinorwira kodzero dzevana reZimbabwe National Council for the Welfare of Children vaMaximu Murungweni vari munzira kuenda kuBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzakaungana muWashington DC nezuro dzichikurukura mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe pamwe nezvichaitika mushure mesarudzo. Tanonoka Wande anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano uyu mumwe mukuru mukuru mubazi rezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaThomas Hastings avo vakashanyira Zimbabwe nguva pfupi yapfuura vakati America inoda kuona nekunzwisisa zviri kuitika muZimbabwe nekuti kune sarudzo dzichaitwa mwedzi unouya. VaHastings vakati America inoda kudzidzana neZimbabwe zvikuru kana hurumende ikaita zvinotarisirwa zvakanaka. Vakati America haifari kuona mauto enyika ipi zvayo achipindira munyaya dzezvematongero enyika sezvakaitika muZimbabwe gore rakapera. Vakati kupindira kwemauto munyaya dzezvematongero enyika pamwe nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZimbabwe zvimwe zvezvinhu zvinogara zvichizeyewa muhurumende yavo.
There's obviously a great deal of interest in the US government about what's happening in Zimbabwe right now because they're having elections.
Hurumende ya America ine tarisiro huru mune kuitika muZimbabwe nekuti kune sarudzo mwedzi unouya. Chatinoda kudyidzana kuri nani neZimbabwe uye tinoda kuona zvinhu zvizhinji zvichishandudzwa munyaya dzezvematongerwo enyika dzeupfumi nekukudza kodzero dzevanhu.
Vachitaurawo pamusangano uyu amai Iman Countess avo vanoshanda neSolidarity Center vakaratidza kushushikana nemadzimai evarume vanoshanda kuHwange Colliery avo vave nenguva yakareba vachiratidzira sezvo varume vavo vava nenguva yakareba vasingatambiriswe mari dzavo. Amai Countess vakarumbidza zvikuru basa rakaitwa neZimbabwe Congress of Trade Unions pamwe chete neUnited Union of Mine Workers mukubatsira kwavakaita vachiti madzimai aya akange asingangorwiri zvemari dzevarume vavo chete asi kuti vairwirawo kodzero dzavo munharaunda yavanogara. Vakati kushanda pamwe chete kunoomba simba rakawanda rinokwanisa kushandudza zvinhu munyika.
Uyo angari Tanonoka Wande we Studio 7 achitudza zvaitika nezuro kumusangano weva nyanzvi dzezvematongerwo enyika. Musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk nhasi manheru patichatarisa kunyoreswa kwevanhu vachapinda musarudzo dzichaitwa musi wa30 chikunguru gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.